Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamafufu 26 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kuwanda kwenyaya dzemhirizhonga munyika vachiti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF. Asi vebato reZANU-PF vanoti havakurudzire nyaya dzekurwisana pamwe nemhirizhonga mubato ravo vachiti vanoona vanopikisa varivo vari kudzishandisa zvakanyanya. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition woita gadziriro dzekupedzisira pamberi pesarudzo yeby-election iriko mangwana kugokwe kabuyuni vose vachitarisira kukunda musarudzo iyi. Bato riri kutonga muAngola rePeople's Movement for the Liberation of Angola rotarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kuri kuita bato iri musarudzo. Indiwe mumwe emusoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora kuwanda kwemhirizhonga munyika yavanoti iri kukonzerwa nebato reZANU-PF vakati vari kushanda zvakasimba kuti hwaro hwesarudzo huwandudzwe sarudzo dzegore rinouya dzisati dzasvika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashora nevatori venhau muHarare nhasi vachamisa vati havasi kufara nemhirizhonga yavakasangana nayo kuZumba kuwedza kwaseke pamwe nekugokwe pavaifamba vachiita misangano nevatsigiri vavo. Vachamisa vati havasi kufara nekurohwa kunonzi kwakaitwa vatori venhau kugokwe kwabuyuni nezuro nevanofungidzira kuti vatsigiri veZANU-PF pamberi pemusangano wavakazoita nevatsigiri vavo. Vati vatsigiri vavo vakawanda vakakuvadzwa zvitevera mhirizhonga yanezuro iyi.
Aonana vakuru Midlands ndokanga vari muzimba imomo vana July Moyo vana Larry Mafima nemotikari dzavo dzaiva kuma 23 vakadzingirira konvoi yedu tikatozobvanga nefuti tikatisa tiri kurwa nokuti tanga takaudzwa kuti pane zvavada kuita saka takangoti regai timbonzvenga paside havana kukwanisa kuziva kuti aenda neko vakazongonzwa vakubvunza kuti tasvika kwanga kune musangano vaifungada vachatibloka kuti tisaenda nekuti ndozvavanoita kwese kwataenda vanotonesa maroadblock masvingo kwachivi chiredzi zaka ikita chipinge chimanimani nyanga hurungwe chero kwataenda mushumbi pus mount darwin vashamba mvurwi vanovaida kutotivharidzira ipapa uzumba hwedza kurova vanhu kuputsa pati dzevanhu kunovhundusira vanhu ndozvavanoramba vachiti asi munoziva kuti makata anoshora vatero
vatiwo vakazofamba netsoka kwechinhambwe kuti vakwanise kusangana nevatsigiri vavo mushure mekuvharirwa migwagwa nevatsigiri veZANU-PF avo vavati vaitungamirirwa negurukota rezvematunhu vaJuly Moyo.
For about almost five kilometers takaenda mugomo ka for about 2 hours then went to walk kunoenda kwanga kune mota dzedu because iwo vakangachera mota so indakadhiropwa vanapinda musango because iwo vakafunga kuti mota ari mumota indandamu. It's almost like shiri mukana the movie style. I think I'll beat you and aswas later nevamwe vano actor because but it's for safety who could have had mascafos but panda bloodshed and they will say kuti Chamisa aprovoka vanhu aridza puti aita se ajinwandat.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadaro vachamisa vati vakwidza nyaya yemhirizhonga iyi kusangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC vachiti havasi kuzoita zvemhirizhonga sezvavati zviri kutarisirwa neZANU-PF vachiti vanoda runyararo munyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati
nyaya dzemhirizhonga nyaya dzokurwisana nyaya dzokudena nyaya dzokushungurudza vanhu nyaya dzokuvhiringidza vanhu hadzitenderwi mumusangano weZANU-PF asi tinozvionawo kuti kune vanopikisa vanoshandisawo nzira idzifani vanodzishandisa kwazvo. Kunyange zvavo vakangwarira kuzoti kana dzinge dzaitika vanomhanya kumapepa nawo nekune vanotepfenyura voti musangano wezvanupf wati dai. Kuti tichizonzwa kuti zviri kubvepi uye zvatangira papi chazoitika chii, vazhinji havazotsvagi kuti zvafamba sei nokuti vanenge votsvaga kuda kumhura musangano wezvanupf.
Mutauri womubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vakurudzira mapurisa kuti asunge vose vari kukonzera mhirizhonga.
Ndo zvatiri kutarisira kuti mapurisa edu aite nekuchimbidza mhirizhonga iyi isarambe ichienderera mberi, tichikumbirawo kune mukuru wenyika vamunangagwa avo vakakotwa vachitaura musi wechipiri kuti vanokondema violence inoitwa munyika kuti vateere mashoko avo nekuingeja vanotarisirwa kuti vanenge vari vatsigiri vavo.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZEC vaJasper Mangwana kutinzwe divi rekomisheni yavo panyaya iyi. Hatina kukwanisawo kunzwa divi remapurisa kana paine nyaya dzemhirizhonga dzakasvitswa kwaari, asi mapurisa agara zvavo achiti anoshanda nenyaya dzinenge dzamhanharwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mapato makuru anokwikwidzana munyika eCitizens Coalition for Change kana kuti CCC neZANU-PF ari kutarisirwa kutatsurana mangwana musarudzo yeby-election mudunhu reGokwe Kabuyuni. Sarudzo iyi iri kuuya kunyange hazvo dunhu iri rakambovhiringidzwa nemhirizhonga mazuva maviri apfuura, asi mapato ose ari kuti anotarisira kukunda zvine mutsindo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 vari kumirira bato reCC musarudzo idzi vaCosten Mguti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato reZANU-PF.
Saka pakagongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zvani mangwana, tinofanira kukunda. ZANU-PF yakatira zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka, but kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vashandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence, despite nyaya dzevote buying, tinotarisa zvakaitira zvakanaka. Hatisi vaya vanokombolena stereki wezi vanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga. Saka mangwana tinofanira kukunda.
VAMUGUTI avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kuMDC vanopomerawo ZANU-PF mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwedza vatsigiri, asi vanoti izvi hazivatadzi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri. Vatsigiri veCCC vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo, asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuguti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa neZANU-PF.
Vanga vakandibvaridzira vasingadi kuti ndiuye kuno, asi tinotenda Mwari, tinotenda imi nerudo. Saka ndinokutendai kuno kukabiuzi namutembo, ndinokutendai pa1 nepa2 ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota. Voti hatisi kuvhotera munhu, voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa, tiri kuvhotera tsinga dzemvura, tiri kuvhotera tsinga dzemagetsi, tiri kuvhotera tsinga dzemufaro,
asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neCCC iyi, vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga. Vari kumirira ZANU-PF musarudzo iyi vaSpenza Chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani neStudio 7. Asi sazvigaro weZANU-PF kuMidlands Valari Mavhima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
Zuva kuvara mangwana apa vanhu vachienda kumavhota basa redu takariita homuwe chedu takaita takataura navanhu vanhu vakatirindisa kuti aiwa tokudzorera ECD yenyu yamamwe nayo
mama vhima varamba mashoko ECD yekuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yekuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo mhanya mberi kune vamapepa nhau nevanotepfenyura vachida kutsvaka kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwamo maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaostalos gift sizva vanoti manyepo aya vachiti zanu PF yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC vajaspa mangwana vati
avo titongozivisa kuti sarudzo dzegokwe kabhini tavarezimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvetaisa nokugadze 9 mawards ne 53 mapolic station environment yachona iri calm asi tataona iri dharipot aidha nepolici kana nemaofficial edukraza kuti zvozarungika mangwana zvichabvura na 7 makuseni tobara
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanu PF avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini Godfrey Mutimba
bato riri kutonga muangola repeople's movement for the liberation of angola kana kuti MPLA riri kutarisira kutonga zvakare kwemamwe makore mashanu zvichitevera kutungamira kwariri kuita musarudzo vakamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri wenyika iyi vajoao lorenzo vari kutungamira apo mavhoti anodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% averengwa kare pataenda pamhepo MPAA yanga yakawana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 51.7% izvo zvinoribvumidza kuve nenhengo dzeparamende zana nemakumi maviri neina kana kuti 124 bato guru riri kupikisa renational union for the liberation of angola kana kuti unita rine zvikamu makumi mana nezvina nezviga zvishanu kubva muzana zvemavhoti averengwa kana kuti 44.5% izvo zvinoripowo mukana wekuve nenhengo dzeparamende makumi mapfumbamwe vanga vachikwikwidzana zvakasimba navalorenzo ndava Aldabelto Scosta Jr veunita unita yatozivisa kare kuti ichapikisa zvichabuda musarudzo dzemusi wechitatu idzi zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi vazhinji vanoti havasi kuziva kuti vachaita sei pachapera gore sezvo vasina kukwanisa kugadzirisa mapepa avo sezviri kudiwa nehurumende yesouth africa vamwe vanoti vakaedza kugadzirisa mapepa avo ezimbabwe exemption permit ayo achasvika kumagumo kupera kwazvita asi vashoma ndovakabudirira ngatinzwei hurukuru yaitwa namavhelas musanganya uye westudio 7 nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa nezvenyaya iyi
kunonzi abinel ongori mandiri kulimpopo kusouth africa kunonzi dzanini kumapurazi uku zvinhu hazvina kumita zvakanaka muno musouth africa so far munhu wesita angogara mabhora uri panze nekutya boys makambani mazhinji ari kupomisa vanhu achiudza kuti 2023 january kana usina pasipoti nepemiti ya tisatogara wauya zvako kugara warega kuuya boys hatisikwanisa kuzoshanda nemi kana tisina mapepa akakwana kodi nelo yaakuva muno musouth africa saka zvinhu zvakangooma so far boys hatisikuziva kuti mani mapepa acho kuti toza kuti mawani ipi iwo asinetsa kutowana ndozvinongoreva kuti kambani ingoreva kuti kupera kwegore rino ndokupera kwebasa
saka imi muchaita sei manje
zvakanga hatina choisi kumba kwacho uokwa kuti udzoke kwacho zvakatiza zvacho zvichingoriko nhamo yacho yatakatiza ichingoriko saka hatina choisi kwakutozongoona kuti toita sei asi nhau ingoripo izvizvizvi kwakutongoshingira kuti zvikaoma zvikadii kwakutongomanidza kurejesa kuvhota kuti zvinhu zvikwanise kufamba mipi tinogona kuisa imwe chenji munyika zvinhu zvikava bheka because tina choice vacho vamwe vochero matinoro jamachi mumatoto henda dzimba chacha vanga vachingotaura hose izvozvo kuti gorono yatsuda kuona ikona imuno saka nonga kuti kwaunogara pacho chero kuti urege kuita zvokushandira makamba anoita zvomusika bari kwaunogara pacho nokugara kuti unefinge kuti pamwe ndichadzimba kuti panapa saka zvinhu zvakangomateta
makadii tetomavhe inini ndonzi Elizabeth Kembo ndiri kuno kujohannesburg ndokwatiri nyaya yemapepa tetemavhe yanesa zvekuti munomo chaimo hamusisina kumira zvakanaka kwatiri semazimbabwe vaakuti tiende kumba saka chandautoona ndechekuti vanhu vaakumira iko zvinezvi kuti vaone kuti pane koti ichapinda kuti ichapasisa kuti kudii then I think kana yapasiswa iyoyo vanhu vanenge vaakuziva goahead kuti vaakunyatsokuita zvipi tichiri muno here kana kuti vanhu toenda kumba kunoregesa kuvhota
asi tiri kunzwa kuti nezuro imomo mujobek maamakaberekera ingwe zvazvakamira sei
manga makaberekera ingwe tetemavhe mai mhanyiwa kwete zvekutamba mai mhanyiwa vanhu vaisandoziva kuti omanya uchienda kupi zvemuno chaizvo tetemavhe senge isusu mazimbabwenzi dzangonharo zvadzo asi nyaya iripo chai ndeyekuti vanhu ngatigadzirei kuti dhisemba akakwana tiende kumba tinogadzira nyika yedu tione kuti tavhota zvine mutsindo noti kuramba tichimhanyiswa semamhanyiro aita vanhu nezuro kujobheki kwausina kumira zvakanaka
asi nhasi kwakamira sei
mapurisa ariko akazara kwakati nyararei nhasi uno ndoma
izvo zvanga zviri zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvichitaura namavhilasi musanganya wewe studio 7 zviri kwakare kusouth africa tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Guta remekele rinove guta guru redunhu riri kumaodzanyemba kweEthiopia reTigray rarohwa nechombo chemuchadenga nhasi masangano enhau yemudunhu iri ari pasi pevari kutungamira kuda kuzvitonga kwedunhu iri ari kupomera mhosva yekurwiswa uku kuhurumende yeEthiopia Bazi rezvemutemo muAmerica riri kutarisirwa kuburitsa nhasi gwaro rezvemutemo rakatarisirwa zvakanyanya kana kuti affidavit kana kuti gwaro rakanyorwa pasi pemhiko riri kutsigira danho rematikitiva eFBI rekusecha kumba kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump Florida gwaro iri riri kutsvagwa nemaziso matsvuku nechikwata chevenhau nevamwe vanhuwo zvavo panguva iyo paine kugunun'una kwevamwe vezvematongerwo enyika zvichitevera kusechwa kwemba yavatrump sematanho ekuferefetwa kwavo pamabatiro avakaita magwaro ehurumende anokosha mushure mekubuda kwavo kumuzinda wewhite house muna ndira 2021 musangano wenyika dzekuchamhembe kweafrica wesouthern african regional climate outlook forum uyo wanga uchiziya mamiriro ekunze emwaka wekurima wa 2022-2023 waburitsa mashoko ekuti vanotarisira kuti mvura ichanaya zvakanaka mumwaka uyu nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa rinonzi cyclone la nina iro rinonzi richaunza mafashamo emvura kune dzimwe nyika mudunhu resadec nyanzvi dzezvekurima dzinoti mvura yakawanda yakanakira varimi chero hayo ichikonzera matambudziko kune dzimwe nzvimbo kana ikawandisa kana kunaya yakapararana mukuziya nezvenyaya iyi Ivanzi Sininga weStudio 7 abata murimisi uye varisachigaro veBoerdery Agricultural and Rural Development Authority kana kuti ADA vaIvan Craig kuti tinzwe mafungiro avo
munoziva munhu kuti ugare waziva nzira yauchafamba nayo zvinhu zvakanaka chose mamiriro ekunze mazuva ano asiyana nechinyakare kuya kwataitoziva kuti gore rino kuchanaya chero mukaenda kumabhuku kana zvinyorwa kare zvaitotaurwa kunzi ecological region 1 2a 2b kusvika kunana 5 kucha kunonaya mvura yakati mwaka wareba zvakati asi tikada kutarisa zvinyorwa izvozvo nezvaakuitika mazuva ano zvakanatsosiyana iko zvino tinoona isusu kuti mvura matarisiro atini takaita asiyo manayirwo ari kuita Nekutanga kwe mwakati ya kuchaiku. Tunona chusikuti mbuku maga ni ruwanzi 21 Oktober. Ati mbure ya kuanza kunana 20 November. Jitule wakuti takatora sika kare.
Munoona osei mashoko sajak aya. Chichi tarisa kuchimurukuti tsoro ye mvura. Yaka rasika kare ya kuneta kuteverera.
Izi. Jumige zata uru wa chiti udo mamiriro kama tumafungi zira tenge chizwe kuzwe kumige kwa kaita mwaka unotevera. Jumuti basira kutituna toronga tichiziva. Saka nduko noti mabudira ita nyayai mabudira kanaka zikure kuti wari kuti mvura ita naya ziri normal to above normal but inindoda kuitora nungoti normal because isemurini shikangoti mvura ita naya zvakanaka. Tinoona chusu kuti aiwa zvinotobatsira murimi zvobatsira zvirimwa zvedu.
Ngatitarisaiwo gadziriro yemurimi wanhasi yochimira papi takatarisa mamiriro aita kunzaya nemwaka yemazuva ano iyi.
Chinhu chandoda kunyanya kutaura varimi ndechekuti chero tichinzi mwaka wakanaka ngatisakanganwe kuti vanhu vanotaura nezvemamiriro ekunze ngatiti isusu tiri munzvimbo yeHarare vanhu vanoona nezvemamiriro ekunze 900 millimeters kana nezuva rimwe chete patopedza mwaka tikati mwaka wangu wakamira sanza mwaka wangu wakanaka asi kune murimi anoti mwaka wangu usina kumira zvakanaka because mvura yakanaya kamwe chete zvinhu zvikazoomerwa. Saka nekudaro ndiroda kuti varimi tichigadzirira chero chinzi mwaka wakanaka tida kugadzirira isusu kuipa kwekunze kuti chii chatingakwanise kugadzirira chipi kunze kunenge kwakaminama.
Murimisi uye varisachigaro webhodhi reagricultural and rural development authority kana kuti ADA vaIvan Craig vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Vamwe varimi mudunhu remashangaland west vari kuramba kuendesa chibage chavo kugrain marketing board kana kuti GMB vachiti vari kupiwa mari shoma izvo zvaakuita kuti vatengesere vanhu mumigwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hurumende yakazivisa gore rino kuti chibage chose chinofanirwa kutengeserwa GMB izvo hazvisi kuitika munzvimbo dzakawanda mudunhu remashangaland west. Mumwe mugaro wekunyamakate vaBrian Maputi avo vanoti havasi kuendesa chibage chavo kuJMB vanoti vari kutengesa chibage chinosvika matani matatu pasvondo mumugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu. VaMaputi vanoti vanotengesa tani imwe chete nemadhora ekuAmerica mazana maviri kana kuti US$200 pasina mari yavanobhadhara yekutakura chibage.
Zviri nani hamuzotengesa henyu chakawanda asi chinogona kutengotiitani saka umwe anenge ane 5 umwe ane 3 umwe ane 2 pasvondo panopedza inini svondo nogona kutengesa kana 3 tani patani imwe chete iri kuti pa $200.
VaMaputi vanoti musiyano nekuendesa kuJMB ndewekuti kuendesa kuJMB zvinoda mari yekutakurisa uye dzimwe nguva chibage chinonorambwa chichinzi chinyoro zvinoreva kuti vanofanirwa kutsvaga zvakare chekutakurisa kudzokera nacho kumusha. Vanoti rimwe dambudziko nderekuti JMB inopa varimi mari nenguva yainoda imwe yacho ichiiswa mukadhi mainozonetsa kutora.
Kuti uko kusvike mota inokutakurira iwe kuti uendese kuJMB panoda iwe uine mari yekuti uhaye mota iyo iendese kuJMB. KuJMB kwacho vanogona kusvika voti chibage chinyoro uhaya futi mota yekudzoka nacho. 2 vanogona kuchitambira chibage chako chotengwa. Time yavanoda kuisa mari itime yavo. Mari iri kuiswa iri RTGS. RTGS yacho kushanda kwayo ndokunonetsa asi panapa paroad munhu akatengesa chibage chake neUS semurimi unogona kuti dzimwe dzenguva handisoda kutenga hangu mafertilizer hangu nguva dzinodzi uchiita hako zvaunenge uchiita US imari yekuti unokwanisa kuchengeta iwewo pataime yaunenge wada kuishandisa unoishandisa ipapo reti iri sezvairi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi vazvikomborero maketa avo vanoti kutengesera vanhu mari yavo vanoiwana ipapo kwete zvekumbomirira mari chizoiswa mubhanga zvinoitwa neGMB.
Zvirai nekuti mari yako chero iri shoma nongoiwana ipapo ipapo zvasiyana nezvekuti GMB inogona kuenda yotaa kugarisa futi yazongoya iri mikokeshi apa isingatengi.
Imwe shirikadzi amai Chenai Zvigadza vanoti sezvo vasingari nechibage chakawanda vanotengesa masaga vanenge vawana pamugwagwa kuti vawane mari yekutenga sipo munyu shuga nezvimwe.
pamwe ndine masaga mairi ndaende sase masaga mairi kujembe nenda kudo kutenga sipo ndotenga saka saga kangu wanika nenda nayo
pachabvunza uwandu hwechibage chaendeswa kumadepot eGMB kusvika pari zvino zvichienzaniswa negore rapera mutauri weGMB vaNixon Kanyemba vati havana uwandu sezvo vasiri kubasa vachiti vari kuHarare Agricultural Show.
Bandiri pana bandiri muHarare Show, I don't have the figures, but maybe you look at those ones, maybe Mangwana, then they won't follow up you on the operations.
Chibage ichi chinenge chichitengeserwa vanhuwo zvavo vanenge vachifamba nemumugwagwa mukuru uyu uye chinotengeswa kubva pabhagidhi kusvika kutani. Bhagidhi rinotengeswa nemadhora matatu nechidimo yekuamerica kana kuti US$3.50. Pasi pemutemo westatutary instrument 145 wakadzikwa muna 2019 hapana munhu kana kambani kana sangano vanobvumidzwa kutenga kana kuwana chibage kubva kumurimi kunze kwekugrain marketing board. Mutemo uyu unorambidzawo kufambiswa kwechibage chakawanda kubva kune rimwe dunhu kuenda kune rimwe dunhu. Asi kunyange hazvo paine mutemo unorambidza kufambiswa kwechibage pakati pematunhu pasina tsamba inopa mvumo yekuita izvi, izvi zvinonzi hazvisi kuitika sezvo marora akawanda nemotokari zvichionekwa zvakatakura chibage. Kutanga kwegore rino hurumende yakasimbisa mutemo wekuti varimi vose vanosungirwa kuendesa kuGMB chibage, gorosi nesoyabeans zvavanenge varima mukati memazuva 14 kubva pavanozvikohwa kukundikana vanotorerwa matano. Mumwedzi yadarika vashandi vehurumende vaitenderera muvarimi vachivatorera chibage chavanenge vasina kuendesa kuGMB nechisimba. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Nasi taita rombo rakanaka rekuvhara chirongwa chedu nenyaya inotandadza tiine muimbi anobva kuChipinge, Consider Marura, uyo anozivikanwa mukuimba nezita rekuti Faster Man. Mutungamiri Nkomo Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Iri idamba refu ra Faster Man rechitatu uye rinonzi ishiri ine maririro ayo. Tinzwe muimbi achirondezera nhoroondo yake.
Faster Man akazvarwa mugore ra 1998 of December. Faster Man akatanga nhau dzekuimba gore ra 2012 iye akazotanga kupinda muindastry yekupinda mumastudios gore ra 2015 apopanda atanga kuimba kambo pesi kambo kangu kainzi ndiri mutumwa akatumwa naJesu. Ndikazoimba kamwe mugore ra 2016 kainzi mwana wechikoro ita zvechikoro kukafarwa zvakanyanya pachikoro pandaidzidza pachisecondary school. Ndakazobudisa albhamu rekutanga mugore ra 2018 kainzi ndadzoka nemazhinji iro rakafarwa zvakanyanya rainga nemaCD rikaritengesa rikatengwa zvakanyanya rikatanga kuita mashows naro.
Nziyo dziri mudamba refu iri dzinosanganisira inoti mudzimu vhurai nzira, mukoma wangu, vamwe mumba vanodanana, pamwe chete neinoti mai vakatambudzika. Tabvunza Faster Man kuti vangada kumubata parunhare kana kutenga nziyo dzake vangamubata sei.
Tinobatika paFacebook munonyora kuti Consider Marura kana kuenda papeji rakanzi Faster Man Boss of the Disc. Tinowanika futi paYouTube Music munoiwana ipapo munonyora kuti pastament tinobatika kuti pa WhatsApp number dzinoti 0776747674 tinobatika kuti pane dzimwe dzoti 0719113709 tinobatika kuti pane dzimwe dzoti 0738478786
komanzwi aungada kusira veruzhinji
dzinotiwo masapota mapromota vanoda mamanagers anoda kusimbisawo pastament isaiwo ziso paari mutarise music yake mukwanisewo kumusimudzira nemari kana kumusponzawo pane zvinhu zvikwanisiro zvekuti pastament arambe echienda mberi nekuti vana vezimbabwe ngatirambei tichisimbisa pastament kubva kuchipinge kumanekaland uko pastament ari kubika mutakunanzva inotapira saka ndinoti kuvana vezimbabwe rambai muchisimbisa pastament
tinopa kutenda kuna Fasterman achibuda zvake mudariro neaka.
Tinotenda Fasterman musakanganwa chirongwa cheLive Talk patiri kutarisa nyaya yemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Juve.